Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina chikunguru 11 2019. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutewedzeri wasachigaro weMDC uye varumiriri weZengeza West muParamende vaJob Scholar vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vemabhizimusi nevemasangano akasiyana-siyana muulawayo vanosangana nevakuru vekanzuro yeguta iri kuti vazeye matambudziko emvura avhiringa guta iri. Chikwata chemaJames chosangana neSri Lanka mumutambo wacho wekutanga kumakwikwe 2019 Netball World Cup kuBritain. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva rekubhikita ravharira mutirongo mutewedzeri wasachigaro weMDC uye varumiriri weZengeza West muParamende vaJob Scholar mushure mekuramba kutambira chikumbiro chokuti vaScholar vatongwe vachibva kumba kwavo. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare remagistrate amai mare wanazo gofa vapa mutongo wekuti vaScholar avari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vatongo vachibva mutirongwe uye vadzoke zvakare mudare musi wa24 chikunguru. Mutungamiri wechikata chemagweta avaScholar vaAlec Mchadahama vange vaisa chikumbiro mudare chekuti vabudiswe mutirongo nekuti mapurisa akatyora mutemo unovasungira kuti vaendese musungwa mudare redzimhosva mukati memaawa makumi mana nemasere kubva panguva yakasungwa mupari wemhosva.
Isusu patapinda mudare taisa chikumbiro chekuti izvo vaScholar vanga vagarisa vakasungwa nemapurisa. Sezvo mutemo unotiwo munhu akapedza 48 hours asati aiswa kudare rezimhosva anosungirwa kuti achibva adzikinurwa asapinda mudare rezimhosva. Saka ivo vakasungwa musi wa10 nemapurisa na8 o'clock makuseni, asi kuno kuti vadi vazosvikana 9:15. 48 hours dzacho dzatopfuura. Saka taisa chikumbiro chekuti sezvo 48 hours dzacho dzapfuura vachibva vadi varegedzwa zvavo.
Asi muchuchisi wenyaya vaelson Chabarika varamba kuti vaScholar vabudiso vachiti mhosva yavakapara ihombe. Vamuchadahama vati kunyange hazvo mutongi apa mutongi wake ivo nevamwe vake vanoti vaHarrison Ngomo, vaJeremiah Bhamu, vaDouglas Monzora pamwe namuzare Tatenda Shoko vakuenda kudare pamusoro mumasvingo kundoisa chikumbiro chekuti vaScholar vatongo vachibva kumba.
Saka iko zvinezvi vanzi vambondogara kutirongo kusvika musi wa24 mwedzi unoyu. Asi iko zvino zvatakuita takudi takuenda kudare guru redzimhosva reHigh Court kwatinondokumbira mari yechibatiso yebail kuti vatongo vachibva panze.
Mudare umu vaScholar ava vachange vachigara kumasvingo remand prison vapiwa mukana wokupa huchapupu vakanyunyuta mabatirwo avakaitwa nemapurisa vachiti vakashungurudzwa. VaScholar vaudza dare kuti vakabviswa kuHarare vachiiswa kubhikita magwata avo pamwe nehama dzavo vasingazivi. Vati vakauya kubhikita vakakombwa nevarume vavakapakatira pfuti uye vakasungwa maoko nemakumbo pamwe nekupfekedzwa chisaga musoro mavo kuti vasaone kwavari kuenda. Vatiwo vakanyimwa chikafu nekurambidzwa kumwa mishonga yavo yeBP kwemazuva maviri. Vamuchadahama vaudza dare kuti zvakaitwa nemapurisa zvinotyora kodzero dzavaScholar. Vakurudza dare rikomekedze kuti mabatirwo akaitwa vaScholar aferefetwe. mutauriri weMDC vaDaniel Molokelo avo vange vane humwe utungamiri padare apo uo unosanganisira murongi wemisangano vaAmos Chibaya vati havana kufara nemutongo wekuendeswa mumwe wavo mutirongo wakamirira kutongwa.
Tinonzwa kusafara, tinonzwa kusagutsikana, dai zvichibvira dai atokumbira kuti aite chii. Chikumbiro chachiri chokuti atobudiswe nhasi because 48 hours zacho zvange zvakwana nenyaya yanga akombirana nayo yokuti haana kubatwa mushe, saka judgment yacho haina kuenda mushe. Tinonzwa kusafara, tiri kuchema naye.
Imwe nhengo yeMDC vaLove Motion Opusa vati mhosva iri kupomerwa vaSikala ndeye nhando
dzekutamba. Hadzisi mhosva dzinogona kunzi dzinotenderwa kuti dzingawana dzingararama mukoti, nekuti nyaya iyi ukaitarisa inyaya yezvinhu zvinonzi zvinotaurwa parali, uye ukatarisa kuti nemhaka yeMDC ichirarama, MDC inoraramira kubvisa ZANU-PF kuti tiunze utongi hwejekerere munyika. So kutaurwa kwemashoko ekuti tinoda kuti hurumende iripo ibve hazvisi zvinhu zvinosungisa, kutaurwa kwemashoko ekuti tinoda kuti vamunangagwa vabve hazvisi zvinhu zvinofanira kusungisa, nekuti vamunangagwa varipo pachigaro, nekuti vakatombobvisawo vamugabe pachigaro. So kubviswa kwavamunangagwa haisi mhosva, ndochokutanga. Kubviswa kwavamunangagwa zviri pamutemo, zvinhu zvatiri kuita sevanhu vemDC. So vaSikala havana mhosva, vaSikala vangotaura zvatinotaura zvatinoda isusi vana veZimbabwe.
Hurumende inoti vaSikala vakapora mhosva iyi musi wesvondo chikunguru 7/2019 kumandadzaka, apo vakataura pamusangano webato ravo kuti vachabvisa hurumende iri kutonga gore ra2023 richaitwa sarudzo risati rasvika. VaSikala vakazvipira kumapurisa epaHarare Central musi wechipiri ndokubva vavharirwa muchitokisi. Vakazoendeswa kubhikita nezuro magweta avo asina kuziviswa. VaSikala avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vava munhu wechimakumi maviri nemumwe chete kusungwa nemhosva yakadai gore rino. Vakawanikwa vane mhosva vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore anosvika makumi maviri. Vatsigiri veMDC vazadza imba yanga ichinzwika nyaya yavaSikala, uye pange paine mapurisa akati wandei padare nhasi kudarika mamwe mazuva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vemabhizimusi pamwe nevemasangano akasiyana-siyana ane chekuita neguta reBulawayo nhasi vasangana nevakuru vekanzuro yeguta iri kuti vazeye nezvematambudziko avanoti ari kukonzerwa nekuvharwa kwemvura, uko kunonzi kwatora nguva yakareba. Mukuru wesangano rinomirira vemabhizimusi reAssociation for Business in Zimbabwe, vaVictor Nyoni, vanoti kuvharwa kwemvura uku kwave kukanganisa mafambisiro emabasa nenhengo dzavo, idzo dzinoda mvura mukuita basa zuva nezuva. Asi vanoti vavimbiswa nekanzuru kuti mvura ichange yave kuwanikwa kutanga kwesvondo rinouya, sezvo basa rekugadzira michina riri kuitwa kudhamu reCriterion riri kutarisirwa kupera mukupera kwesvondo rino. Guta reBulawayo rinonzi rapinda musvondo rePiri risina mvura zvichitevera kugadzirwa kwemichina nepombi inopomba mvura. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano, tabata vaNyoni kuti vatsanangure.
Ichokwati kuti nhasi mangwanani tasangana necity council nemamwe maorganizations tiongorora nyaya yemvura kuti tingaita sei kuti tibatsirane, tosanganisa musoro kuti tione kuti mabusinesses how they can deal nenyaya yemvura yatina kuprovhaivha.
Saka vekanzuro vati nenyaya iyoyi,
isisu tatenda council nestansi yakaitora kuti iorganize musangano wekutaura nemabhizinesses nemamwe maorganizations anonzi mastakeholders. Saka vatizoenda kwandiri programu iripo, programu iripo ndeyekuti kune mvura shoma and kune problem yekuti infrastructure yekubhuriweyo needs attention, rehabilitation. Saka they presented situation yavo iyoyo kuti vari kuita zvese to ensure that mabhizinesses anoendera pamberi echiwana mvura.
Saka imi sevemabhizimusi magutsikana here nezvatsanangurwa nekansuro?
Yes, tagutsikana to the extent yekuti vaexplaina kuti vari kuita chii kuti vati attend to problem iripo. But tine concern yekuti inyaya yeinfrastructure iyi inyaya yakagara iripo. Bulawayo yaita makore 125. And up to now, it's still dealing with my problems, the infrastructure. You know what? City council, government, national government, but also, they come together, once and for all, because because it will affect production of my company, and at the same time, you know, going to chase away my investors.
Ko matambudziko emagetsi ari kubatawo sei mabhizimisi enyu?
Magetsi, that's another nyaya inetsa zvikuru, and in fact nyaya iyoyo yakakonekta nyaya yemvura. Pump water, you need magets, and kana kusina magets, that means mvura isiko where, you know, it's supposed to get. But the other direct problem, DOA production, again, most of the time, and therefore production is not there.
Sakave Kanzuru, vati wano tarisira kunge vapedza kugadzirisa michina yavo iyi riini zvokuti munga wana mvura?
Parikuti azvira vhiki rinouya, parikuti vanogona kupedza pa weekend iyo.
Avanga vari mukuru wesangano rinomirira vemabhizimusi reAssociation for Business in Zimbabwe vaVictor Nyoni, vachitaura vari parunare muBulawayo neStudio 7. Takundikana kunzwa divi rekanzuro yeBulawayo panyaya iyi. Bato guru rinopikisa munyika reMDC nhasi raparura gwaro rarichatevedzera mukuedza kugadzirisa zviri kunetsa munyika munyadza zveupfumi pamwe nematongerwo enyika. Vachiparura gwaro iri, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati sebato rezvematongerwo enyika vakazvipira kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Blessing Zulu Studio 7 abata vaChamisa kuti tinzwe zvizhinji nezvegwaro ravo.
Taparura gwaro rinopa munongedzo wekunoenda nyika kuti nyika ibude mumadzodzo kuterevende yairi. Kudambudziko renyika igakava, sarudzo dzine gakava nekuti vanhu zvavakavhotera nezvakataurwa Concord hazvina kuwirirana. Dambudziko riri munyika ndere governance, hutungamiriri hunenge huchida kugadziriswa. Saka tataura isu nhano dzinokwana shanu dzinofanira kuti nyika ino ipinde atingati masignpost kana zvikwangwani zvinofanira kutsikwa nenyika zviri nhano zvingatorwa, zvikamu zvingatorwa nenyika kuti pedze dambudziko. Hatingodi kungonongedza zvakaipa tisinganongedziwo kuchiedza. Vanhu vanoda kuona mufananidzo wezvinofanira kuitwa munyika yatingati picture yamangwana. Kuhunhu hwatinahwo, muchimiro chatinacho nemuono watinawo, izvo ndo zvatati tiparura kuti tokutanga vanhu ngavagadzirise kuti kuve neuchapupu hwokubatana kwemaZimbabwean, kumachechi, madhishe, vechidiki, mastudents, vadzidzi, vashandi, vetcu, vemapato ematongerwo enyika vouya pamwe chete kuitira kuti tigadzirise nyaya yechikamu chenhaurirano chaidzo chaidzo, kwete nhaurirano nhano dzatiri kuona dzanga dzichiitwa izvi. Koitwa nhaurirano chaidzo pakati pedu isu takagara apa vamunangagwa netimu yavo apa toonesana kuti tinofanira kugadziriswa ndechipi, nyika inofanira kuenda kupi. Ndo mareforms atida kuona tochienda kwesarudzo dziri pachena, tawirirana kuti dzinoitwa rini nguva yakadi. Hazokumirira 2023 kurengwe kwavakure nekutora tigadzire nyaya iyi. Vanhu vane nzara, vanhu vakaomerwa, vanhu havana mabasa, vanhu havana mari, hakuna magetsi, hakuna chikafu.
Asi kana bato renyu vaChamisa richitiro kuna 2023 kunenge kure pane zvirikuda kugadziriswa pari zvino, muri kutaura kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa here kana kuti zvingagadziriswa sei? Munenge muchishanda sei?
Ndoka nhaurirano, zvino tikaita nhaurirano pamanhepfenyuro pakadai hatisiri nhaurirano. Tofanira kunotaurirana tichinzwa umwe noumwe achibva kwake. Vamunangagwa vane boka ravo bato, isuwo tine boka redoka bato. Ivo vanenge vane pati yavo yavanoti ndo ruling party, isuwo tine pati wedu yatinoti leading party. Saka kune iri kutonga neinotungamirira, zobatana zveonekwa kunzi chii chichabuda ipapo, towirirana kuti kana tichiparana mikana toparana mikana, kana kuri kuti tombotondoseteteza nekutungamirira kwedu totungamirira. Vamunangagwa vozotongawo papaya, asi tawirirana nhano dzinofanira kutorwa nenyika.
Mubvunzo wekupedzisira, tichitarisa nyaya yekusungwa kwavasikala, bato renyu vakabatana here vaChamisa? Nekuti pari kubuda mashoko akawanda wanda vamwe vachiita sekudhonzerana.
Musha mukuruka, musha mukuru haushayi kumhere. Mhere kuratidza kuti kune pwere, pwere kuratidza kuti musha uri kukura. Hauna vatana chete, une madhara, une mabhezera, une mhandara, une majaya, bati une pwereoka nerushiye runenge ruri kukura. Asi kando zvinoita musha mukuruka, unoratidza upenyu harisi dongoka here, unongoti zii. Asi takabatana,
vanoziva vatungamiriri vane nduramo. Vasikala mutungamiri wedu akabatwa nehurumende iyi yamunangagwa yanga ichingozviita yakazviita kuna vahwende, ikazviita kunana Mutingwende, ikazviita kunana Johana Mamombe maMP, ikazviita kunana Vachikwinya, ikazviita kunana Vachibaya. Torongo inzvimbo inochengetwa magamba, inzvimbo inopuwa mafuta, ndokunobva mangoromera erugare, ndokunobva kuzodzwa nokutemerwa mazlauzani ekuti unenge wasimba. Saka haisativhunduke nazvese, ndodhibha ka idhibha rinodhibha munhu wese anoda kuenda kunosunungura nyika yeZimbabwe.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain inoti ngarava dzemuIran dzamboedza kuvharidzira ngarava yemafuta eBritain munzvimbo yeStrait of Hormuz. Mashoko aburitswa nehurumende yemuBritain anoti ngarava nhatu dzemuIran dzaita izvi asi dzazodududza mushure mekunge dzayambirwa nengarava yehondo yemuBritain. Gurukota rezvevashandi nemabasa muAmerica vaAlexander Acosta nhasi vazvidzivirira pamabatiro avakaita nyaya yeshoroma ine mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora vaJeffrey Epstein, avakapiwa mutongo wakareruka mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekushandisa vanasikana vadiki mukuvaitisa zvepabonde. VaAcosta vaive muchuchisi wehurumende mudunhu reFlorida panguva iyi. Vanhu vakawanda munyika vanonzi vari kuchema chema kuti zvinhu munyadzo zveupfumi zvasvika pakaipisisa zvekuti kurarama yave nyasha. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru, uku zvinhu zvakaita semvura nemagetsi zvichinetsa kuwana zvepakuti vanhu vakawanda varari vakapfeka shangu sezvo zvave kuuya usiku kunge muroyi. Vanhu vakawanda vanonziwo havana mabasa uye vari kushanda vacho vashoma vave kutarisana nechigumura sezvo makambani asiri kushanda zvakanaka nekushaya magetsi nemari yekunze inodiwa kutenga zvimwe zvavanoshandisa. Ko, dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei chaizvo? Vamwe vanoti pave kuda kuitwa hurukuro pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa. Asi izvi zvingabatsira nyika here? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta uye vari nhengo yeZanu PF vatinomuda Ishe Chinyoka pamwe nenyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi. Totanga kunzwa kubva kuna vaMudzengi.
Regai ndirwereketo ndichiti ndinobvumirana nazvo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pane zveupfumi nezvematongerwo enyika. Zvitoripo ndezvekutoti nyaya dzematongerwo enyika ndidzo dzaita kuti upfumi husamira zvakanaka. Dambudziko roupfumi muZimbabwe rinonyanya kukonzerwa nezvematongerwo enyika. Muchaona imi kuti nyaya dzematongerwo enyika hadzisiyani nenyaya dzeupfumi. Saka matongerwo muno asina kumira zvakanaka, aita kuti upfumi hwenyika hurambe hwaramba husina kumira zvakanaka. Ndo zviri muno, mukatarira nyaya dziri kutaurwa nevanhu vanogona kudyidzana nesu pane zveupfumi, vanogona kuunza mari kuno, vari kungoti vandudzai zvunhu, vandudzai zvematongerwo enyika, vandudzai kufambiswa kwezveupfumi, zvakadaro daro vachitarira kuvandudzo inosanganisira iyo ine chekuita nemafambirwo emashoko, nyaya dzekuti vanhu vasununguke kufamba nokusangana nezvimwe zvakadaro.
VaChinyoka, dambudziko riri kukonzerwa nei?
Dambudziko ratinaro harina kutanga nhasi. Zvokuti sokufunga kwangu, kana tikada kuudzana nhema tichiti izvo sarudzo yegore rapera ndo inokonzera kuti zvinhu zvisamira zvakanaka teichireverana nhema. Dambudziko ratinaro rakatanga kare, asi pachinhano chatava iko zvino tava pachinhano chokuti tava nehurumende iri kugadzirisa zvunhu kupfuura mukushata kwazvanga zvakaita. dambudziko ratinaro nderekuti haimbova nehurumende yaifunga kuti inongoramba ichingotora mari dzichibuda vaita zvavaita madiro ajojina asi vasingatarisi kuti inobvepi. Zvino iko zvino patakazoita new dispensation apo tavane vanhu vari kutizvo ngatikohwei patakadzvara, ngatidyei zvatinazvo. Mafambiro ezvinhu ari kutinonokei kudarika mufungiro wanga uripo pekutanga, zvichikonzerwavo nokuti hatisi kubatsirana muno munyika medu tiri tose. Tine vamwe vari kudhonzera mberi, toita vamwe vari kumwaura vachidhonzera kumashure nokuti vane kutsutsumwa nokuti havasiwo vakabuda musarudzo vakabudirira.
Vamudzengi, munoti kudii? Manzwa zvataurwa navachinyoka apa vari kuti hapana musi kusingasvike zvinhu zvichanaka chete.
Hongu, iyo imashoko okuti tinyaradzane kuti zvinhu zvichanaka. Tine tarisiro tose yekuti zvichanaka, asi kuti zvinhu zvinake tinofanira kufamba negwara rokuinda kunoita kuti zvinake. Hazvingaiti kuti tingoti zvinhu zvichanaka isi tichiramba tichikohomedza nedemo, tichirova nedemo ngoma, tichiti ichanaka ichanaka, hatingarambi tichidaro. Izvozvo mashoko iwawo anganatsoita kana kuri kuti tiri kufamba negwara rinoenda mukunaka kwezvinhu. Asi mamirira zvakaita izvozvi, tinenge tiri kurova ngoma nedemo. Ndinobvumirana navachinyoka kuti matambudziko edu haana kutanga izvi, zvakatanga kare. Ende kutanga kwawo kare zvodiwa ndezvekuti agadziriswe. Kana tava nehurumende tsva, tinenge totarisiravo kuti ichigadzirisa matambudziko isiyane nezvaiitwa nehurumende yakare. Asi kana takazvitarira izvozvi, hatisi kunyanyovona musiyano uripo pakati pehurumende yava Mugabe nehurumende yava Munangagwa.
Vachinyoka, hanzi hapana musiyano apa, zvimwe chete.
Zvinoitika munoziva kuti kana munhu wakakura uchingobudzwa kuti mudondo umo mune goritoto, unongoramba uchingofunga kuti ririmo. Pose paunoona zvin'ai zvirimo, unofunga kuti pamugoritoto riya ririmo. Asi kana ukanyatsotarisa chaizvoizvo, ukanyatsopindamo uchitarisa, unoona kuti hapana chirimo. Takaita sarudzo gore rapera, yakanaka, yakabuda zvakanaka.
Vamudzengi,
zvakataura kuti sarudzo takaita zvakanaka. Varega zvekuzotaura kuti sarudzo iyoyo yaitwa tisati taona zvabuda musarudzo. Takabva paitwa kuvurawa kwevanhu, izvozvo zvakabva zvasvibisa sarudzo yacho.
Vachinyoka, munotenderana here nevari kuti chiri kunyanya kuita kuti zvinhu zviome inyaya yekuti vachamisa navamunangagwa vasi kutaurirana?
Hai bodo, iyozvo handiiwirani nazvo, nokuti kutaura kwachamisa kuna vamunangagwa hakuna chakanyanya chakunogona kugadzirisa. Hongu, kana kuri kutaurirana kwokuti kunoda kuti tirege izvi zvokuramba tichingonzi tafanira kupikisana kuti ava vanhu vouyu, ava vanhu vouyu, tishande tose tichibetserana kuti tivandudze nyika yedu. Hongu, izvozvo gona kubetsera, nokuti tose tinenge taakubetserana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka.
Vanga vari Gweta uye vari nhengo yeZANU PF vatinomuda Chinyoka vachitaura vari parunhare kuGweru. Manzwa zvakare kubva kunyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunhare muHarare. Vaviri ava vanga vari murukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Munhau dzemitambo, chikwata cheZimbabwe netball team chiri kuparura makwikwi emitambo ye-2019 Netball World Cup mangwana, apo maJames ari kukweshana nechikwata cheSri Lanka. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Chekwata ichi chiri kupinda munhandare mangwana panguva dzekudya kwemasikati mumutambo wavo wekutanga we-2019 Vitality World Cup neSri Lanka. Vatambi vekuZimbabwe vaine tarisiro yekukunda kuti vafambise nzira yavo yekusvika munharaunda yechipiri makundano makuru aya. Hapana chinokwanisa kutsanangudza mufaro uri mukamba yemaJames pachifamba mashoko ekuti veruzhinji vanobva muZimbabwe asi vachigara muLiverpool nevamwe vanobva maguta ari pedyo neLiverpool vari muguta iri vachipa rutsigiro kuchikwata chenyika ichi. MaJames pachavo ari kuziva kukosha kwemutambo uyu zvekuti ari kuda kurova chikwata cheSri Lanka icho chinotarisirwa pasi pasi mugungano iri kuti nzira yavo yekusvika munharaunda yechipiri imire zviri nani. Pari zvino Sri Lanka iri pachinhano chegumi pasi rese pasi peZimbabwe iyo iri pachinzvimbo chegumi neina. Kurova Sri Lanka kunosvitsa Zimbabwe pedyo nenharaunda yechipiri sezvo zvikwata zvitatu kubva mugungano rezvikwata zvina iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano. Mutauriri wemaJames vamaimba mapuranga vanoti murari wakasimuka zvinotyisa mukamba vachitivo hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekukunda.
Morari iye zvino vasikana vari kufara, vasikana vari vagadzirira vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunda. Vose vasikana vari mucamp vari kufara chaizvo.
Patricia Mauladi uyo anotamba pakati penhandare anoti vari kuda kurova Sri Lanka zvakasimba mumutambo wavo wekutanga uyu. Mutsigiri wemaJames ari muZimbabwe muzvari Rebecca Mushinje vanoti Zimbabwe inokunda mumutambo uyu.
Mutambo uyu ndovatinoti wakafava manjoi pane yese yatinayo. Hatisomboona dambudziko rekukunda, tinotongokunda ende mapoinzi chitongoatora.
Munyori wenhau dzemitambo Tawanda Tafire Nyika anoti Zimbabwe ine mukana wakasimba wekukunda nekutora mapoints ese kubva paSri Lanka iyo isina nhoroondo yakasimba munyaya dzenetball pasi rese. Ikapedza neSri Lanka, Zimbabwe iri kusangana neAustralia nemugovera ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neNorthern Ireland nesvondo. Australia ndiyo iri pamusoro mamiriro eurongwa hwezvikwata pasi rese, Northern Ireland iri pachinhano chechipfumbamwe. Kunze kweZimbabwe, zvimwe zvikwata zvakamirira Africa makundano aya eSouth Africa, Malawi neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei icho tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa mutambo mukuru wenetball mangwana kuLiverpool. Kutora nani uyezve muri kupi?
Mukutora naTairo Mbendani ndikukumondorongedzi.
Kumondorongedzi kwakadiko?
Kumondorongedzi kuri nani zvako?
Ndafara chose. Sister Tariro saka.
Nani ndafara. Tinongotarisira kuti pamavangaitawo zviri nani. Ndozvatinongoshuvira kuti pamavangaitawo zviri nani kuti tizive kuti tingataura kuti vaite zvipi kana tizviba tinongodawo zviri nani. Mari dzavo dzangangotifadzawo.
Munotambawo masports here iko kwamuru? Munotamba chii? Munosamba netball, mukutamba pa position ipi?
Ndikutamba pa shooter.
Makati iko tichiba velas.
Aiwa tiri wadi wadi, tikutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaona namufundisi moyo. Ndinoona mangwana chikwata chedu che netball chinowina. Tikutaura kuti chikorokotedza nokuenda World Cup kokutanga. Tikutakakundikana kuenda World Cup kokuEngland yecricket. Tikakundikana futi kuAFCON. Saka ndimba kuti chikwata che netball kokutanga chinoenda nokuseni zvangu ndiri munhu akakura achifarira netball panguva. Unoti amadzimai vangu ndiye vaitamba. Poga vaifamba ndaifamba nanguva yari achafambidzana. Saka zvinhu zvakandifadza kuti ndigone kufarira netball. Saka ndinoona mangwana handioni vachikundikana paSri Lanka.
Hallo mama moyo, makadiko?
Tiripo makadiwo.
Aiwa tiripo, tiri kunzwa kuti imi maitamba netball. Chimbotitaurai kuti zvii zvamungataurire vatambi ava vemaJames.
Chokutanga ndoda kutenda nokukunda kwavakaita kuti vainde ukoko. Chokutanga kusatya, ngavasatya kunyangwe Sri Lanka yakasimba asi ngavabvise kutya nokuti mukatanga
matya musati mapinda mugemu munonga matozviwa kudhara saka ivo ngavave nokusimba pamberi pavo then ivonyatsosimbisa ma wing defender nema defenders acho then mashooter ari prepared.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington ndichiti ngatitsanganei zvakare mangwana pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei.
Musakangano wekuti tiri kutarisa nezvechikwata chemaGems. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina ntungamiri nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA.